vanhu ava vazhinji vavo vashandi vehurumende vanenge vabva kure vamwe vari papenjeni vamwe vevanhu ava vanoti vave nemazuva anopfuura mashanu vari pamutsetse vachirara panze pemabhanga aya mumwe wevanhu ava amai chipomubure vanoti vakauya muguta nemusi wechishanu svondo rapfuura asi kusvika nhasi havasati vapiwa mari nebhengi ravo amai ava vanoti vebhengi ravo vari kubatsira vanhu vashoma pazuva rega rega
nekuti hatipedzi svondo panapa kubva Friday last week up to now tiri pano chingorare panze pasina kana chiri kuri chetiri kupuhwa museva kwawa kwaanhu ari kundoseva anhu ashomashoma and this promotion inonge ichiitwa icho nekuti munopinda anhu kana 5 kana kuti 10 anopedze 3 hours ari 110 wechindosevwa iwo saka ndozviri kuti rwadza hatisi kuziya nekuti tichabva pano rini tinopuwa rini futi mari yacho
mumwe wevave nemazuva akawanda vari mamutare vachirarawo panze amai tendai chinaka vanoti vari kutadza kutora mari yemudyandigere yemurume wavo uyo aive murwiri wehondo yerusununguko amai ava vanoti zviri kuvarwadza kutora nguva refu yakadai vachida kubatsirikana nemari yekutenga mishonga sezvo vari kurwara
kushupika kubve Friday ndindori pano kuti ndibatsire ndotenga mapirizi kukliniki havadiba vanotirambidza kuti hamupindi veipinze hama dzavo zvinorwadza izvozvo handi wakatipe mari yekuti ipindemwo arume dai shanda imweka kumozambique nyamashi otinyime mari kuti tisaitora asi takaremara todo kuti tiishandise tione kurarama otishungurudza zvakaoma
amai Evelyn Sigaoke vanoti vane mwana mucheche wavanaye vachirara pachena naye mwana uyu pasina chekudya kana mvura yekugeza sezvo vasina hama mamutare ingavabatsira nepekurara
tika pano pabhengi zviri kutirwadza chaizvo takauya pano musi wemuvhuro timirawo mulaini asi mari vanongotiri kupa vanhu vashoma wodzokazve nhasi chipiri hatina kupuwa mari zvanzi modzokazve mangwana asi mangwana hatipuwi mari tozopuwa mari nechina vhiki yese tingori pano tichigarira mari yedu zviri kutirwadza mari iyo tofanira kuipiwa tiwane kushandisa isusu takabva kure hatina pekurara muno mutaundi tiri kunetseka kurara mudondo shaya mvura yekugeza chekudya nzara chaiyo tatambudzika
Studio 7 inokwanisa kunzwa divi revakuru vemabhanga kuti tinzwe kuti zvii zviri kukonzera kuti vanhu varare mumitsetse vachida kutora mari dzavo mumabhanga asi mumwe mushandi werimwe bhanga uyo aramba kudomwa nezita rake sezvo asingabvumirwi kutaura nevatori venhau audza Studio 7 nhasi kuti mabhanga haana kupiwa mari yekuamerica inokwanirana neuwandu hwevanhu vakabhadharwa mabhonasi avo nemari dzemadhora ekuamerica mushandi uyu aenderera mberi achiti vamwe vashandi vemapazi ehurumende yakaita semapurisa nemasoja vari kupiwa mari kutanga sezvo mabhanga akapiwa oda iyoyo nevakuru vemuhurumende ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lwedhamoyo.